vachitaura pamusangano wavaita nezvunhu zvevatsigiri nebato ravo munhandare yemucheke mudhorobha remasvingo. Vashandisa vati vanhu vanofanira kuratidza kunyunyuta kwavo nekuoma kwakaita upenyu munyika kubudikidza nekupinda mumigwagwa murunyararo vachitedzera mutemo uri mubumiro renyika.
Hama dzangu, manzwa purogiramu yatiri kutaura yese inoda kuti ionewe nitive nebasa. Hatidi vanhu vanozosikara tegadzire nyika yedu uoni zvavo usipo. Ndanzwa zvamataura kuti muri redi, asi kuda kumeka shuwa kuti munhu wese ari redi. Toita zvinhu zvedu nepeaceful mana, nonviolent mana, constitutionally. Toratidza kuti munyika medu Zimbabwe hatidhererwi. Vakauya Nangagwa akati ndingahwina, tikanyarara. Akauya akati ndaakuisa bond note ne$1 and 1 tikanyarara.
Vatambisa vapomera hurumende yavaemarson Mnangagwa mhosva yekuondonga upfumi hwenyika kubudikidza nehori vachiti munyika zvinhu zvose zvave kunetsa kuwana. Vati vanoshushikana zvikuru apo veruzhinji vanopedza nguva yakawanda vasina mvura nemagezi asi vanotonga vachirarama upenyu hwepamusoro. Vati izvi zviri kukonzerwa nehori muhurumende iri kutonga nekudaro zvinofanira kupera.
Tisamanakisa kukora ndakaona kuti mari yacho iri kunetsa kuwana handizve. No, nyaya yanetsa munyika muno inyaya yecorruption. Corruption, corruption, corruption. Sei ndichiti corruption yanetsa, ndachiverenga nhasi ndaona kuti kulupani kune bielection iri kuuya mani manji. Tsamba inonyorwa nevamatemadanda inyorwa kuna minista wehealth. Tibatsirewo kuti utisire madrugs kulupani nekuti kune bielection inofanira kuimwa. That level of corruption is serious. Minister of reply on the phone, Damishonga, Kosovara Kuina. The abuse of political public office. Could I have the minister Kadaro immediately? Shall I say everything they are illegitimate, but immediately? I don't want to step aside for investigation. Zaki or in Dakutono investigator Muniye, no corruption, no funga Muniye. No common with the energy as zero tolerance. Corruption.
Vashandisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakapinda mumigwagwa vatadzanya hurumende kuti igopinda munhaurirano navo kuti nyika igadziriswe. Asi vati havatarisiri kuti nhaurirano idzi dzinozoisa hurumende yomubatanidzwa. Vashoropodza hurumende vachiti haina utongi hwejekerere uye iri kusimbirira kusunga vatungamiri vebato ravo reMDC kuti ityidzire vanhu kuitira kuti vasataure nezvekutambura kwavari kuita. Vashoropodza hurumende iyo yavati yavarambidza kuona mutevedzeri wasachigaro webato ravo vajob scal avo vari mutirongo yemasvingo remand prison.
Nyika inoyi yabatwa nemweya usina kuna. Ndaenda paprison chokutanga ndamboenda ndikanzi aiwa ari kumuti murefu vachinyeba zvavo. Ndanaenda kumuti murefu zvikanzi aiwa hasi kuno ari kumasvingo central. Ndodzoka kumasvingo central ndoona anga ari kure papo. Ndikati aiwa zviri matitle hazvina basa. Ndauya pano ndoda kuona client yangu, ndoda kuona kuti mukomana ari sei. Zvikanzi aa president kuti mupinda hazvichaiti. Ndikati sei? Zvikati tapuwa instruction nevakuru.
Vatambisa vati kuti nyika iwane zvose zvainoda zvakaita semagetsi, mvura, mari nezvimwe zvinhu, vanhu vanofanira kubatana kuti vabvise hurumende yezanupiefu asi vachitevedzera mutemo wenyika. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu, mumwe wevatevedzeri vavo vatenda biti vati nyika yezimbabwe iri kutambudzwa nehurumende yapererwa nemazano.
Dambudziko racho chimhori chii? Hama dzinodikamwa, nzara yamunotaura manifestation is symptom yebigger crisis yatiri kufesa muno muZimbabwe, and that crisis is a political crisis. Political crisis yabva panyaya yesarudzo dzakabiwa naEmerson Dambudziko Mnangagwa musi wa5 July 2018.
Mukuru wevechidiki vebato iri vaobestole vaudza vatsigiri vavo kuti vechidiki vanotsigira mutungamiri wavo pakuti vanhu vapinde mumigwagwa.
Ezoko tinozviziva kuti mayuda the majority of this country, but when it comes to the respect of the young people emarson Mnangagwa doesn't understand that. Chisapamachisa. So this is the reason why we are standing here today. say going forward, this country needs new leadership in the name of Ajoke Dosun Chamisa. Sakamukuzo, it's not the best country. Tikazura Bundu Redu, Lentono, Section 59, Inotendera Iweneni, Kutisimu Jire, Onesimu Yenga through demonstration.
Vachamisa vati vanhu vazhinji vakamirira kunzwa kuti kuratidza uku kuchaitwa rini vachiti vataridza muridzo munguva shoma shoma inotevera nekuti vakataura zuva iri vanongwadza hurumende ndakamirira studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba.